Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu sevhiseti tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders, tiripo.
Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusa MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9,594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000. Uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy, Amai Lorraine Sivanda, vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, Vasame Wadzai, vaudza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu sevhiseti tiri kuti we are prepared, tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders, tiripo sebato.
Vawadzai vatiwo vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avari kuita misika.
tinokurudzira authorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chiri kuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanirwa kupera kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neEpworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare pamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kwaikoti rekuti madimolitions anofanira kumiswa, ndo danho ratiri kumira naro ratiri kufamba naro. Chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari, isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe idzi.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupazwa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo, yationawo, yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura, vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiu maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo, vaongororawo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasa ese anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasa ese anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi pamwe negurukotaro zvemari vamutuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo. Mari inopihwa mapato anenge akamiririrwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act, bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika vanoti MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navachamisa vaLuke Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka isinozva kuti maMPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa navice chairman naHonorable Job Skala neZuro. Takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magains estruggle. And magains estruggle ndomasitsa atakawana nezvese zvinoita akuru from masitsa atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobelieva in the rule of law, hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda Supreme Judgment pane vanhu vakawanzika vachituka makoti kuti makoti ari captured. Koti yeZimbabwe iri captured. Zvandingazi kuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapati yedu. Koti yavhere pakukepishwa. Kana ikakepishwa, why are we now celebrating? Because ndirikuona vanhu varikucelebrate vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvichokwadi. Tine gamuchira, tine respecta. Iri kuti kana pane anoda kuoposa provisional order iyo yapiwa ngaaopose. Kana pane ane chichemo ngao yataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinooposa, tinoya kuzooposa kuti aiwa iyi mari yamamisa itipei nekuti tisuvaridzi ivo musangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupihwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandedza achigone kudzinga mwana anodzidza kugoromonzi. Goromonzi high school haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita riko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC inotrade as MDC tipa maelection. Ndiyo ina maMP akawandisa ari muparliament iko zvino. Vekuanyuve vaitrade as MDC green vane almost, I think vane around 4. Then PDP ya beat in around 4 as well. Vamwe vese vakahwina vari under the ticket reMDC vachibva kuMDC yavatsvangirai. Saka isi the argument iri very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri ipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunhare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014. Ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe huroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare varegisi Charumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tukutaura kuti taneta neufirifiri weZANU PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti Zanu PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina paramita isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina paramita isina vamwe vanhu vanofanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora Zanu PF inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina paramendi nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
handi munorangarira papa yamanje manje vemdc pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapui mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari mp akaprotesta kuti kubasa handindi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudizvi handifungi kuti kuzanu pf is a problem really then mati imimi paramendi yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti but payavhugwa mamp ainda ndeapi kana amdc alliance ainda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyekuti muzimbabwe iproblem yemdc alliance mdc alliance imba yayo is not in order and why am I saying that ndezvokuti ivo vanoti kana
mabvunza mabvunzo tiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitashevedzwa kuparamendi kunzi huyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nekuti tanditozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri hanging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kusweitika tiri kuona paakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohutikunya nguo hwacho hwatiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti ruoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika mumdc asi taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri Zanu PF yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira ndise mubvunzo kwamurika Parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira MDC Alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muParliament kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
MDC Alliance payakaenda kuCongress yakataura iyo kuti this is the 5th Congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kuCongress vari kuti Congress chaina number 5 toda kuvabvunza kuti Alliance yakatanga rini pati yeAlliance ndopa neproblem yandikutaura kuti MDC Alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vaorganized ka even chamisa handiti why dai asingatauri kuti i-50 Congress handiti ndo pakatangira nyaya saka vari kudi vanhu vari kuzvisunga negavi handiti ka vari kuzvisungirira i-50 Congress vaakukaunda bek kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai ndo yanga ichifanira kuti igare 50 Congress yakazonzina nachamisa MDC Alliance ndo yava Congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandoti mukoma wangu anditaurire kuti imimi Congress yamakaita kugweri iyaya makaita muri MDCT here kana muri Alliance kana mamuri Alliance makajamba kubva kunumber 1, 2, 3, 4 maCongress makamaitira ku imimi ndimine problem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mubvunzo
vanhu vadzokora muchitaura ka muri kuvhiringidza zvinhu imimi
vacharumbira musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ndavatikutaurirai kuti imimi Thokozani Kupe ari kunzi ndipresident akaenda kucongress akaita president wemdct koti yenyu yezanu pf ikamuti ndiacting president wemdct makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita president kumapati maviri
aiwa ndozvanati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyiko imi timbobudisa zanu pf mazviri todzokera pakafa vatangirai makadii kugara Congress kuti
muitaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika zvinhu zvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
by-election yatokolewa nokuti kune vanhu varikolewa hapachatodzokeri kwazvabva kana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvinhu zvatobva nezanu pf nokuti zanu pf iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanu pf mudunhu renorth america varegis charumbira vachitaura vari parunhare muEdmonton kuCanada. Manzwa zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murise Sister Marvelous.
Ini ndoitwa Precious Chiuswa, ndiri kutaura ndiri kuna kuFernagheng, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti ko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Neuda kuti ko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizvara zvemunyika dzavo. Saka even including South Africa ndakaunza kuchinzi ko varutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro, tichikonsida isusu kuti iko kada kutaudza namba yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar, hanzi 100 and something, I think I wanted or something, and see very sure nokuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. Ende kada kutaudza panhamba iyoyo almost kuma 100 vanhu vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti drug riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Makadi ko mese inini pana kundoitwa Nesbet Munjanja, ndiri kumaputo pari zvino, tirimo mulockdown manje. Nzara mazuva achinawandisa, saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday, tichitarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari, saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo zvimiro yatinacho kuno, tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kanzuri yeguta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yafamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kesti Coventry vanoti kwasara zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Harufano stadium inofano togadzirwa nekurumbidza because isusu masupporta eDynamos atina mari dzekuti game rakazotambirwa kunze kweHarare ka ati afford kuti tikwanise kuenda kuno kuno support osaka yakatambirwa mufaro masupporters mazhinji tiri muno muHarare tinokwanza kuparapara kuti tito support tiripo murufaro imomo.
Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCOVID-19 chadzikira. Muteveri wemutambo uyu vaMatipa Masauso vati zvinofadza kuti ZIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. You have to do not force out igadzire magrounds edu for drainage system. And zvinobatsirawo kuti fambe une mamwe dzimwe nyika like South Africa they do it. Vanotamba August to May saka tofana kuita the same thing. Tofamba une international.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda Rakini Nadolo kufrant yaizvati yangesina mavanhu vaigoesa yaita busy nemadraws kuitira seHarare City yakatora part of my experience player Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinechana Denver Mukamba ikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
Asi mutauriri weZIFA vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavhairasi utachiona unokonzera chirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzegwanzura nerufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala ngumgela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 ngoNkwezi 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyane bele COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa ihayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidliswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengiqalisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemshado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwoza Friday lamhlanje sahamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735, kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafunyenwe belegciwane, kwasinja abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623, kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017, kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli, njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074, kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uZulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcini sihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association umnumzana Michael Diweni.
Abahlonishwa abantu abasebenzayo iloba bazokungenele imthethandaba emkhulu ukuthi abantu abahlonitshwe bengahlukunyezwa akulokulandelayo kutshengisa ke kunoku ukuthi akula umuntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthethandaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Noni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayinyeke yakwenza lokhu yodwa nje ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kohulumende lapho esingathi ngama-higher offices e-government okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuckshop siphakathi kwe-lockdown leyi okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chideme uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
ukuthaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba weHigh Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisechidungwizale eBoth. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba leHerald esilo ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo sithi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 la ku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Umthethondaba weHigh Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha iMDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyisikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekweze udaba lolu emthethwandaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai hatshi uChamisa. Kodwa umahluli weHigh Court umnumzana Nangathi Kanumanongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalungu ayiphalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalungu ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kuliviki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtongamile Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesi sihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili ikakhulu kulona loludaba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela laba bavela ku MDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai kukhona abavela ku MDC abavela ku PDP abavela kwezinye inhlanganiso so imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuyiwe phambili izinto zime ngendlela efaneleyo lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sibopha okungaka nani iMDC Alliance nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance kodwa nje imali iqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi besisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye yafika njani
umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqomo lesi
ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court iyathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kababuyele kuma structures ka 2014 kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho wezimba ngakho kakuhlangana imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucaca ukuthi imali yakanjani ebona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi ukuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukene akhathese hayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumende
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we studio 7 ekobulawayo Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington DC. Live talk namhlanje sikhuluka sikhangela ukusabalala kwegciwane lecoronavirus emhlabeni jikelele kodwa likhumbule isihlobo ngenxa yedubo lwecoronavirus asenelisi ukulinxuswa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane siziphiwa uSthandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zeMandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangile njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhangelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali. Sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amateacher lathi siza kwengezelela imali. Ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangena umkhuhlane weCovid-19 52 children phambi kwakhe 35 phambi kwakhe uzuthi unesungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula utisha vele uku risk okunye kumali sa so sikhangela uhulumende ahlaqalisa amalungiselelo considering a plight yama teachers.
Unkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangela sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakontinua kunje kuconsider amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi amateachers engaphiwa ngakho kuzahlupa. Sesinanzelela ukuthi iCovid-19 le vele isort of airborne iyaspreadeka nje lula. Abantwana bayathelelana lombalisi uyathelelwa akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukurisky la uzagula.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Ministry of Education kubabalisi lababalisikazi labo headmaster. So kuthi kuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kuleyo banga lokuthi sebengayenza lokho kwakuthiwa yi-sit at home lokho kwakuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi. Hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangisa nanzelele ukuthi kulohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni. Abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane kulapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi ufundise umntwana olomkhuhlane mbongela umkhuhlane. So akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlayene njalo kulale iCovid-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina betestwa positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule flow le umqando esizabuya njalo kathi abantu baku lockdown babeswela izinto zokudla nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela iCovid-19.
Ama-scientist wona la ayo umhlaba ayihlula into ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawn nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezile mithi efana namasepa okay izandla okay imganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana nesepana leyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka umbunatheke kumbe utheleka emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemizimba yethu.
Umongameli Emerson Mnangagwa gakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya ngakho ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kweCovid-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamachumi amathathu lane abalegcikwane leCovid-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uZulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela vigela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa amakhulu amahlano amadola. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi ukuziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ngumsekeli kamqeqeshi weqembu leDeeper Adlesian Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi ukuzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasa isifiso sokuthi bedlale ibhola. Kumele ube ne-discipline lokuzinikela ngoba uma ungelakho lokho kubili, hayi, awusoze wakwanisa ukuphumelela. Awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kuqembu le-Highlanders idlala kumaqembu abasakhulayo lapho aqeqetshwa khona ngu-Ali Baba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kuqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona nabaqeqetshi ababalisa uRaman Gumbu nasebadlula emhlabeni yabathi uBenjamin Moyo, uWilliard Khumalo kanye no-Eddie May. UKaseke uthi bonke abaqeqetshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela, njalo imfundiso yabo yenze waze wadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisa Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembeko kuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulile bantu bakumthwakazi, lihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi lihlale lemuli. Lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza, siyakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemulo, kuxoxwe i-afternity lemadoda lesiphiwe uNkulunkulu yokuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlala phansi. Phambilini kwaba umsekeli kamqeqeshi kuqembu alisebenzela kathesi kwaba umsekeli kamqeqeshi kuqembu le-Alhamdulillah. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo uJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven so
cool. Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yiSami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlaladi lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayicha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMandla Msimanga njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga echasisa ngembali yakhe.
Kitoku umculo ngiqale kudala mphela ngumuntu vele odlala eQatar kakhulu odlala isiginci. So ngiqale indlalela abanye abantu ngaqhubeka indlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalolo unyaka esigiyo nje ngasengqalisa ke elami iqembu kuthiwa yiSamu Express. So besicela oya befuna ukusupporta ngakhonektha nalathi oba befuna ukuyenza into zemchado obenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Indlalade leli lilengoma eziyisithupha eziqoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Ni ongakutsho kubalandeli Msimanga.
abangathengi amafongkhongo lokho okuthengiswa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza into ezinhle ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile uma siyiripota siripota ngemali ephezulu kakhulu.
Ukuthenga idlalate lenu balithola njani?
Oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusikonnecta ku 0612659640. Mawufuna uya WhatsApp, mawufuna ufone uyalithola ke CD.
Lekhumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaija ethi maphokothela.
isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili kodwa singakaligqibi uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangelele esilazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathobamunemunye 9 omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-High Court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Woza Friday lamhlanje besihamba leqembu elicula umdumo werumba elisixathulayo elizibiza ngokuthi iSam Express. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempela sonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.